Mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wemuvhuro 16 Gumiguru 2023. Makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Bato reCCC rinoti kune vamwe mubato reZANU-PF vakaomesa musoro uye vanotya kuti ZANU-PF iite nhaurirano neCCC. Chirwere chekorera chinonzi chiri kupararira nekuuraya vanhu mudunhu reManicaland. Sangano reZimbabwe Exiles Forum rinoti vabva kure vari muSouth Africa havana kuwanda zvekuti vari kutorera zvizvarwa zveSouth Africa mabasa avo. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bato reCitizens Coalition for Change rinoti nyaya yekuita nhaurirano neZANU-PF ichipo chose richiti SADC yakamirira kunzwa kubva kubato reZANU-PF. Mutauriri weCCC vaPromise Mukwananzi vaudza Studio 7 kuti mubato reZANU-PF mune vamwe vakaomesa musoro vanozviona sekuti ndivo varidzi veZimbabwe uye vanotya kuti vanorasikirwa nezvigaro kana nhaurirano dzikabuda nezvisungo zvekuedza kushanda pamwe chete. Vamukwananzi vati nyaya yenhaurirano ichiri kugadziriswa, naizvozvo veruzhinji vanofanirwa kuita mwoyo murefu sezvo nyaya iyi ichiri mumaoko meSADC.
Isisu takanyorera kuSADC tichiti SADC inofanira kutibetsera sevana veZimbabwe kuti tiite nhaurirano pakati pedu mapato anotungamirira rinova bato reCCC rinotungamirirwa naAdvocate Nelson Chamisa nereZANU-PF rinotungamirirwa navamunangagwa. SADC yakatenda kuti tsamba yedu vakaiona, asi vamirira mhinduro kubva kubato reZANU-PF kuti vakwanise kuva ndivo vanoyananidza pakati pemapato maviri.
Saka pari zvino hapana chati chamborongwa kuti paitwe nhaurirano, makangomirira kunzwa kubva kuSADC.
Pari zvino hapana chati chabuda nenhau yekuti takamirira kunzwa mhinduro kubva kuZANU-PF, asi maonero andiri kuita nemaunziro andiri kuita muZANU-PF mune mahardliners vanofunga kuti nyika ndeyavo, vanofunga ndo vakarwira honye nyika inoyi. Saka hapana mumwe munhu anofanira kunge ari stakeholder munyika inoyi. Ndo vari kuisa zvemhinga mupini kuti nyaya dzekutaudzana dzisabudirire. Asi pachokwadi maonero atiri kuita isusu ndechekuti munhu wega wega ane chido cheZimbabwe chaicho chaicho anofanira kutenda kuti vatungamiriri vataurirane so that nyika inogadzikana.
Takanzwa vamutsvangwa svondorapera iri vachitaura vachiti CCC yakatumira nhumwa kuZANU-PF kuti paitwa nhaurirano. Ndiyo nyaya imwe chete here iyi vamukwananzi, kana kuti vamutsvangwa vari kutaura pamusoro peSADC?
Umwe dzatakatumira ndedzeSADC, kwatakanyorera tsamba tichikumbira kuti SADC itibetsere kuti nyika iwane kutaurirana. Asi vamutsvangwa ndevamwe vevanhu vandiri kutaura ndo mahardliners vasiri kuda kuti vanhu vataurirane nenhau yekuti ivo vanenge vachida kuti varambe varipo vari ZANU-PF bedzi vachiita zvezvigaro. Isisu chatiri kutsvaga inyaya yeugaro hwevana veZimbabwe kuti vagare zvakanaka, nyika igadzikane, vanhu vakwanise kuvandudza nyaya dzeupfumi, vabetsere vana vavo, vawane ramangwana rakanaka. Izvozvo zvinobuda chete kana vatungamiriri venyika vakataudzana vakagadzisa kuti nyika igadzikane, zvedevelopment zvifambe zvakanaka, zvematongero enyika zvifambe zvakanaka, munyika muve nerunyararo.
Tiri kuona sekuti vamwe vari kuda kuona kuti ari kuenda kuno umwe achiti ngatitaurirane ndiani. KuCCC zvine mhosva here kuti atanga kuti ngatigare pasi titaurirane? Zvine mhosva
zvekuti atanga azodira zvinakara basa rese. Isisu chakatikoshera ndechinyaya inhau yekuti vatungamiriri vataurirane nyika ifambe zvakanaka. Donzo nderekuti vanhu vawane kugara zvakanaka, nyika iwane kugadzikana, muve neugaro. Harisi rekuti uyu ndiye azotaura uya chepa uya dai aiwa ndezvekuti chaitoita sei kuti zvazvadai kusarudza zvinofamba zvakanaka vamunanga kuvaripo vakazvigadza vakagara havana kugadza saka kuti zvifambe zvakanaka gava uya vataura nevamwe tione kuti chinobuda ipapo chii
kana zvikabudirira kuti paitwe nhaurirano triple c ine zvimwe zvinhu zvainoda kuti zvitange zvaitwa here kana kuti tingati maconditions pasati paitwa nhaurirano
isisu kutaura kwatakaita rematora toramba tichiita ndeyekuti tinofanira kuita ino
avo vange vari mutauriri wetriple c vapromisi mukwananzi vari parunhare nestudio 7 tatadza kubata vakafanobata chigaro chemutauriri wezanu pf vafarai marapira uye pataenda pamhepo vange vasati vapindura mibvunzo yedu asi vakafanobata chigaro chekudyidzana nedzimwe nyika vaamon murwira vakaudza studio 7 nezuro kuti bato ravo harinei nezviri kuitika mubato retriple c Chirwere chekolera chinonzi chiri kupararira nekuuraya vanhu mudunhu reBuyera kuManicaland. Hurumende inoti kusvika pari zvino vanhu vafane chirwere ichi vave kudarika zana ichitizve vamwe vanopfuura zviuru zvishanu vane chirwere ichi. Nyanzvi yezveutano uye vari chiremba Dr. Henry Madzorera vanoti kolera chirwere chinotambira mutsvina vachiti hachinetsi kudzivirira kana hurumende ikazvipira kumisa kupararira kwechirwere ichi. Dr. Madzorera vanoti hurumende inofanirwa kunge yakaona kuti kana vanhu vakaudzwa zvokuita vachipiwa rubatsiro vanogona kurwisana nechirwere ichi sekuona kwatakaita vanhu vachirwisana necovid-19.
Nyaya yekudhila nekorera ine paviri. Pokutanga inyaya yekudzivirira kuti tisambove nekorera zvachose munyika. Pane matanho anofanira kutorwa. Chechipiri, zvatava nayo zvayaputika mune dzimwe nzvimbo. Pane matanho anofanira kutorwa kuona kuti izvo vanhu vari kurwara nokufa nekorera vashoma nani. Yatinoti case fatality rate yedu yandiri kuona iri kubuda mumapepanhau yakati kwirisei. Kolera haifaniri kuuraya vanhu vanosvika 1% yevanhu vabatwa nechirwere ichi. Zvino ndiri kuona kuti dzimwe nguva patinobvona vanhu vanenge vari kuma 2-3% or even higher. Aiwa, izvozvo zvinoreva tiri kutadza kurapa kolera. Kana taane outbreak akadai ngativeme zvikwanisiro zvakakwana, makolera centers akakwana anoita rehydration yevanhu nokurapa vanhu nemishonga kuti vanhu vasadini vasafe. Hatifani kurasikirwa noupenyu nemhaka yekuti kwaita kolera. Saka ndobandiko randiri kukurudzira zvino kuti hurumende isimbisise makorera centers edu akakwana anevasevenzi veutano vakakwana nezvikwanisiro zvakakwana zvokurapa kolera.
Ko nyaya yekudzivirira kolera, Dr. Madzorera, haisi mberi mberi kwekurwisana nekorera here?
Ngatidzokerei kunyaya yekudzivirira. Nyaya yekudzivirira kwekorera kubvira 2007, 2008, 2009 tichingochema nenyaya yekorera tinonatsa kuziva nezvikonzero zvekorera. Inyaya yetsvina inenge ichipinda mumvura nemuchikafu chevanhu. Ngationei kuti izvo nzvimbo idzodzo dzine mvura yakachena. Zvino kana pane outbreak pane zvinogona kuitwa nehurumende zvokufamba vachipa vanhu mushonga yechlorine, some commercial preparations dzavanoisa mvura yavo yavanozoshandisa kunwa, vana water guard nezvimwe zvakadero, mabrand name akangowanda wanda akasiyana siyana. Izvozvo ngavaite accelerate nyaya iyoyo. Nyaya yekudzidzisa vanhu zvakare kuwedzera consciousness yekuti tiri mucrisis inofanira kuwedzera. Nyaya yekudzidzisa vanhu hygiene, hand hygiene chaiyo, nenyaya yekushandiswa kwezvimbuzi, nenyaya yekuona kuti ane zvimbuzi kumareserva mumataundi zvinoshanda inyaya yakakosha pakudzivirirwa kwekorera. Mvura yacho vanhu ngavaziva kuti vanoichera pai.
Dr. Madzorera, zviri nyore kuvanhu mukudzivirira chikorera ndezvipi?
Ini chandoona chinonyanya kuita nyore panyaya yekorera kungobhoila mvura yese inonwiwa. Kana kutongobhoila korera yacho haitani kufa. Motonwa mvura yakachena. But tine dambudziko kuti dzimwe nguva hatina fuel yacho yekubhoila mvura. Dzingave huni, ingave coal, ingave gasi, angave magetsi, chingave chii, chekubhoira mvura yacho zvinogona kuwanikwa zvichishota, asi hurumende ngaione kuti izvo yawana method inoshanda yekuuraya utachiona uhu munzvimbo dzinoungana vanhu especially.
Kurambidza vanhu kuti vaungane kunobetsera zvakadini mukudzivirira cholera, Dr. Madzorera?
Nyaya yekungorambidza vanhu kuti vaungane inobetsera, asi ngapave nezvikwanisiro, vanhu varege kuungana pataundship. Ngapave nezvikwanisiro zvakakwana, emergency, ngavaise mabhaketi emvura ane matepi anorana vanhu vachigara chokugeza maoko, masanitaiza iwaya anoshanda futi anouraya cholera. Zvese izvozvo zvataiita panguva yecovid zvinoshanda, asi tisinganyanya kuita restrict malivelihoods evanhu. Tokurudzira zvikuru kuti zvive utano vabetsere pakuchengetwa kwevanhu vanenge vashayika necholera, nokuti izvozvo zvinobetsera vanhu vanozobva parufu vaakunoparadzira cholera kumativi mana enyika, kana pasina veutano vanga varipo vachiona kuti zvinhu zviri kufamba zvakanaka. Tozova kuti zvinhu zvakaoma muZimbabwe. Pese pane povhati panoitika cholera. Inyaya yepovhati ultimately hurumende ngaidive nenyaya yepovhati. Zvimwe zvese izvi ndingasweri ichitaura, vanhu vedu zvokugeza vanozvida, vanozviziva, asi povhati ndoiri kuita kuti vashayiwe zvikwanisiro zvokuti vaite utsanana unodiwa kudzivirira cholera iyi.
Avo vange vari nyanzvi yezveutano uye vari meya veKwekwe, Dr. Henry Madzorera, vari parunhare kuKwekwe neStudio 7. Sangano reZimbabwe Exiles Forum rinoti vabva kure muSouth Africa havana kuwanda zvokuti vari kutorera zvizvarwa zveSouth Africa mabasa avo. Mukuru weZimbabwe Exiles Forum, Advocate Gabriel Shumba, vanoti kurohwa, kupondwa nekupisirwa dzimba kwaitirwa zvizvarwa zveZimbabwe zvichipomerwa mhosva yekutora mabasa evanhu vemuSouth Africa ange achingori manyepo, vachiti kubva hurumende yeSouth Africa yabudisa zvakabuda mukuverengwa kwevanhu munyika iyi, vezvematongero enyika vaigara vachikurudzira mhirizhonga pazvizvarwa zveZimbabwe zviri munyika iyi havasati vataura chinhu. Hurumende yeSouth Africa yakazivisa kuti kuverengwa kwakaitwa vanhu muSouth Africa gore rapera kunoratidza kuti vabva kure vose vari muSouth Africa vanoita zvikamu zvitatu kubva muzana, kana kuti 3% yevanhu vari munyika iyi. Zvizvarwa zveZimbabwe zvichiita miriyoni rimwe chete nezviuru mazana matatu.
Havawande kuverengwa kwakaitiwa zvizvagwa zvomuSouth Africa nevose vanogara muSouth Africa vachibva kune dzimwe nyika kunoratidza kuti zvaihligwa zviya, kana kuti mharidzo yairamba ichingoparidziwa yokuti zvizvagwa zvinobva kune dzimwe nyika zvakawandisa, handizvo zviri kuratidzika pasi kana kuti pagiraundi. Zviri kuratidziwa izvo kuti vanobva kure muSouth Africa i2.4 million only as of 2022, kureva kuti pakupera kwegore rapfuura. Then vanobva kuZimbabwe vari muSouth Africa i1.0 million, 1,120,059. Saka vasi vanhu vaya vanosita kugwa kuti 3 million vakadai vakadai havasi vanosvikira ikoko. Saka izvi zvinongonyadzisawo vaya vanogara vachiita makakatamwa nezvizvagwa zvedzimwe nyika kuti dzinouya kotora mabasa dzakaita dutu muSouth Africa.
Advocate Shumba, vabva kure vazhinji vari muSouth Africa vanenge vachitsvakei?
Varimo muSouth Africa vazhinji vanhu vanenge vachitsvaka upoteri yatinoti asylum, vamwe vachitsvaka kudzidza muSouth Africa, vamwe vachitsvaka kushanda muSouth Africa. Asi even vacho vanouya kogara muSouth Africa tikatara, vazhinji vanobatsira South Africa yacho neupfumi hwemuSouth Africa. Ukatarira manesi, madokta, ukatarirawo vanhu vanenge vachiita zvamabhizimusi vachitopabasa kumaSouth Africans. Saka zvese izvo zvinongoreva kuti vanobva kure havasi vanhu vakashata kunge vari muSouth Africa. Kwoitawo vanenge vachibva kune hondo kwakaita sana DRC nana Somalia, izvo kwava kugamuchira vanhu vanenge vane dzimba dzavo dziri kutsva kana kuti dzedzimwe nyika, kwozoitawo vanenge sokutaura kwanamboita vanenge vachiita mabhizimusi. Saka hazvisi zvinhu zvokuti zvingai zvakashata.
Izvi mungati zvinorevei, Advocate Shumba? Chii chingadzidzwa kubva pazviri?
Vakaita sana Dudula ava ndopavaifanira vachidzidzira kuti kugarisana kwakanaka vanhu vanobva kune dzimwe nyika vachienda kune dzimwe nyika, sezvinongoitawo vanhu vanobva muSouth Africa vachienda kunana Australia, vamwe vachienda kunana UK.
Advocate Shumba, mataura pamusoro pesangano reDudula, vezvematongerwo enyika vanoti nezvakabuda mukuverengwa kwevanhu munyika mavo muSouth Africa?
Vamatongerwo enyika vomuSouth Africa, vezvematongerwo enyika havana chavati vataura, asi chinongoratidza pachena ndochokuti pane mamwe mapato ezvematongerwo enyika muSouth Africa anotokurudzira kuvengwa kwevanhu vanobva kune dzimwe nyika. Saka iwawo ndo hatinenge tichingosimbisa kuti hazvisi zvinhu zvakanaka, plus imhosva pamutemo kuita zvinhu zvakadaro, inoi hate speech. Imwe inogona kutosvika pacrime against humanity chaiko. Saka zvinhu zvatisingakurudziri, ende pane mapato ezvematongerwo enyika muSouth Africa anokurudzira kuvengwa kwavanhu vanobva kune dzimwe nyika saizvozvo. Asi ukaotarira mharidzo inopiwa neEconomic Freedom Front EFF, unoona kuti yakasiyana nehurukuro dzinoitwa nemamwe maparties seakaita sana Gayton Markens awa vana Patriotic Alliance nemamwe.
Mukuru weZimbabwe Exiles Forum vaGabriel Shumba vari parunhare kuSouth Africa neStudio 7. Tombotarisa zviri mumapepa nawo anhasi. Zimlife.com rinoti nhengo dzeZANU-PF muparamende dziri kuramba kuti hurumende ivape mari yematunhu avo kana kuti Constituency Development Fund iri mumadhora eZimbabwe, vachiti vanoda mari iyoyo iri mumadhora ekuAmerica. Matunhu ose ari mazana maviri negumi anopiwa mari inoita madhora ekuAmerica zviuru makumi mashanu, asi vachipiwa iri mumadhora eZimbabwe. MuNewsday vaInnocent Gonese vanoti vape kuenda pamudandigere wezvematongerwo enyika kuti vawane nguva yokufambisa kambani yavo yekugweta. MuNewsday makare, ongororo yakaitwa neUnited Nations Children's Fund kana kuti UNICEF yakabatana nehurumende inoratidza kuti mamiriro akaita zvehupfumi munyika akonzera kuti vanasikana vasati vabva zero vazhinji neavo vari pasi pemakore gumi nemapfumbamwe vazhinji vaite nhumbu. Vanoti kuvharwa kwakamboitwa zvikoro panguva yecovid, vanhu vasingabvumidzwi kufamba-famba, ndikowo kwakakonzera kuti vana vazhinji vaite nhumbu. Yave nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Vanamukoma Jonga, vanamukoma Tanonoka, paStudio 7 makadii henyu? Nemhuri yeZimbabwe yose makadini? Manga muinayo wikendi? Inzwaika mhuri yeZimbabwe, nemi vanamukoma Jonga, mashandiro amakuita imimi vanamukoma Jonga, varume veStudio 7, maakuita sokunge muri kushanda zvokutengwa nebato reZANU-PF kana kuti muri kupromiswa mapurazi kana kuti muri kupuwa mari nekubhekitoa. Wai pamakaita maindavhi muchibvunza vananhingirikini veZANU neveTriple C panhau yeSadic, munobudisa zvizere ZANU-PF, Triple C nguva zhinji munoibudisa muchitai kukata-kata so. Muri kuita sei? Munoziva kuti makauya nenzira yakanaka chaizvo, makanga muchitaura chokwadi. Iko zvino izvi munotaura muchiti hamuna kwamakarerekera, hamuna kwamakarerekera, but nyika yose iri kutozviona kuti Studio 7 yaakubhaisa. Tati tikutaurirei pabhagadzirisei vakomana, Studio 7 inogona kunge yakanaka, but imimi vashamarari manje munogona kunge muchibhaisa. Saka musabhaisa, nokuti tiri kutambudzika vana veZimbabwe, tinenge tichitemba nemi, nokuti ndimi nepfenyuro yatinosapota, yatinoteerera. But kana maakubhaisa manje, haipapapo maakukonzera kuti tichipesere tabudana manje. Ndokutendai baba chinogure maita basa.
Iyo sadiki yacho yabva yambovingeiko. Kana yataura zvokuti kwai tinde kumatare nokuti hatigutsikani nemaelections akaitika. Iyo vaizvitaurire kuti elections were not free and fair. Vaizvitaurirei saka vava vavingei. Kana vaiziva kuti vachazodaro kumberi. Vakadi kugara vagara koko kumba kwavo. Da vakazvigarira vasina kumbotaura zvokuti maelections were not free and fair. Kwaiwo musangano wacho wakaiti gwepi. Imu makadini wakuvatepa vachitaura mukaubudisa pa Studio 7 sezva munongoita vana Joe Biden ku America munovatepa vachitaura motibudisira pa Studio 7 ndokuti nesu tibate chokwadi because tichazoona sokuti makutudzawo zvinhu zvenhema mavakudivire ZANU PF nokuti zvotigwadzisa zvamunotaura izvozvo iyo vangagoti tiende kumatare se vachizva kuti matare akakepchiwa nezanu PF it's not fair. Sadaki yatikonewa nguva refu.
Ma citizens pa Studio 7 apo makadini ko mamuka sei nhasi nemashamarari vedu. Ndoda kutaura kune ma citizens ose ari kuita seakora moyo nema recommendations akapiwa nesadiki ayo. Ayo ma recommendations anofana zvinofunzwa zvinofana kuitiwa to avoid such mistakes in future elections. Ma recommendations ezvo zvinofana kuitiwa zvigadzirisiwa. Ma resolutions election atakabva kuita ndo ari kugarwa pasi nesadiki musi wa 31 October. Saka ma citizens, let's be patient enough to mire musi wa 31 October tinzwe ma resolutions election atakabva kuti sadiki chapedza ichiti kudini. Pa musi wa 31 October ndo atichanzwa zvose zvichaitika kuti kana kuine ma fresh elections kana kwanzi zvakatopera akahwina kana kuti ponzi panoitwa transitional government kana kunzi taitangai panyuwani tichanzwa ipapo. So ngatisapera moya nemarecommendations aya. Pane musiyano between the recommendations and the resolutions. Thank you very much. Ndini Joma paJoburg.
Mangwanani akanaka, mangwanani akanaka vatiriri weStudio 7. Ini ndine chichemo mukati mehurumende yeZimbabwe. Shuwa shuwa chirwere chekorera choparadza vanhu munyika yemasvingo kwagutu kwamunyikwa kwamunyikwa vanhu voparara. Hurumende ngaizamuwo purani yoise mishonga pachipatara chepachin'ai. Vanhu voperawo shuwa ngeutunga huri kusipureyewa nedhumwe here. Shuwa hurumende iripo munyika ine upfumi yakadaro. Nechikumbiro, hurumende ngaise mishonga kuzvipatara. Vanhu vari kufa zvakanyanyisa zuva nezuva, vari kubatwa nechirwere. Kwamunyikwa inzvimbo yakasarira zvokuti zvimwe vacho hazvitombonzikwi kana nevatori venhavo hambotosvikiko. Ndinokumbira mutisvitsirowo mashoko akadai kuhurumende.
Tambura hama dzedu, God blessing namukoma tanonoka, tinokutenda nekupakura nawo tatambura. ZANU PF kuita matichirisi akasiyana-siyana ari kuita kuwedzana mumigodhi, kuuraya anhu, kuriga maelection, zvese izvi zviri kumbaitwa zvese izvi. Wogumawo hayo ana Sekezo Mushabangu kuti wazidi weTriple C wachivapa mazano ekuita kuti iti uri weTriple C. Wana Musekezo Mushabangu atiwazivi muTriple C basi munhu weZANU PF ari kupuwa mari kuti adistro adye zvomunhu weZANU weTriple C. Agadza chidyiro chake kuti zvidzi munyoro weTriple C. Hatimuzive munyoro weTriple C, tinomuziva isu pachedu isu. Sekezo Mushabangu munhu weZANU PF ari kudistrowa musangano weTriple C. Hatikuziva Sengezo.
Mangwanani paStudio 7, mamukasei muriwo seZimbabwe. Ini ndinoitwa Sifa Sketera Sigauke. Ndinotsvagawo mukoma wangu anoitwa Kenya Sketera Sigauke kana kuti baba waPrince. Ndakapesana navo mugore ra2002. Vakasimuka vachiti vari kuenda kuBulawayo nemudzimai wavo nevana vavo vaviri, Prince naPromise. Kubva ipapo hatina kuzombobvira tambosangana futi. Kana akateerera kana pana anoziva, ndinokumbirawo rubatsiro mubato panhamba dzinoti +27 84 535 3277. Ndatenda muri yeZimbabwe.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Ndodzokorora zvekare isu atina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu pa WhatsApp number dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Vanhu vafa mukurwisana pakati peIsrael neHamas vanonzi vapura zviuru zvitatu nemazana mapfumbamwe kana kuti 3,900. Mutungamiri weAmerica vaJoe Biden vanoti Israel inofanira kurwisa Hamas, asi vachiyambira kuti kana Israel ikada zvokugara muGaza Strip inenge yazvitsikira moto muziso, vachiti hurumende yavo iri kuedza nesimba kutsvaga zvizvarwa zveAmerica zvinonzi zviri mumaoko eHamas. Asi iyo nyika yeGaza Strip yakakura zvakadini uye ine vanhu vakawanda sei? Tabata Dr. Frank Guni kuti vatiudze.
Kuti vanhu vanzwisise nzvimbo yatiri kutaura nezvayo iyi, nzvimbo yeGaza Strip. Gaza Strip kanzvimbo kadiki diki kakakomberedzwa neIsraeri. Kungosiya pamwe kana padiki diki pazambuko kana kuti muganhu weGaza neEgypt. Kumwe kwese huku Gaza Strip yakakomberedzwa neIsraeri. Haina border, hakuna kwekuenda, yakatenderedzwa. Kuti vanhu vanyatsokunzwisisa kuti Gaza yakambokura sei. Gaza yakakura yakareba zvingaita mamaira anosvika 25 kana kuti about 41 kilometers. Kufara kwakaita nzvimbo yeGaza iyi kungangosvika mamaira ari pakati pe 6 ne 8. Asi kana tichimezha kana kuti tichiyera nepakati, it's 6 miles kureva kuti 10 kilometers. Tichitarirawo huwandu hwevanhu vanogara muGaza Strip hunopfuura 2.2 million. Saka kureva kuti vanhu vakawandisa zvikuru kwazvo vari pakanzvimbo kadiki diki ndo zvagara zvakaita kaGaza Strip ikakaka. Saka Israel ichiedza kurwisana nevarwi vechiHamas iri kuti yakuda kupinda kumusoro kweGaza. Saka yakamanikidza kuti vanhu vari kumusoro kweGaza kuGaza City vabve ikoko vachienda kuzasi kunonzi kuKhan Yunus. Asi kuti vaende ikoko vanofanira kuyambuka rwizi kana kuti vanofanira kuyambuka zambuko repawadi Gaza. Saka hazvigone kuti vanhu vakawanda kudaro vanopfuura miriyoni vapfuure nzvimbo iyoyo nenguva shomanene yakatarwa neIsrael. Ndosaka muchiona kuti Israel yawedzera nguva yekuti vanhu vawane kuyambuka.
Nyanzvi mune zvematongero enyika, Dr. Frank Guni vari parunhare muWashington DC neStudio 7. Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvanga zviri munhau dzanhasi. Bato reTriple C rinoti kune vamwe mubato reZANU-PF vakaomesa musoro uye vanotya kuti ZANU-PF iite nhaurirano neTriple C. Chirwere chekorera chinonzi chiri kupararira nekuuraya vanhu mudunhu reManicaland. Sangano reZimbabwe Exiles Forum rinoti vabva kure vari muSouth Africa havana kuwanda zvekuti vari kutorera zvizvarwa zveSouth Africa mabasa avo. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ndiri muWashington DC, ndini Tanonoka Wande, ndichikusiyai muri mumaoko maChris Gande nenhau dzeEastern Bele.